Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti vanovimba kuti kudzimwa dzimwa kwemagetsi hakurambe kuchiitika.
Pane dzimwe nhambo magetsi ari kumboita achidzima kana kubwaira bwaira. Tinodaira kuti izvi zviri temporary nokuti nguva yese yapfuura tanga tichiona kuti magetsi anenge angava stable. Asi zvikaramba zvichiitika zvinovhiringidza famba zvakanaka kwemabhizimisi, nekuti michina yatinoshandisa mumabhizimisi zvese zvatinoshandisa mumabhizimisi zvinoda magetsi, kubvira kumalights ekuonesa, kubvira kupomba mvura, kubvira makombiyuta edu, kubvira mishini yedu mihombe inodrivewa nemagetsi. Saka tinotarisira kuti magetsi achange ari stable. Akasaita stable zvinovhiringidza zvese zvandataura izvi hazvizoshanda zvakanaka. Zvikasashanda zvakanaka, yatinoti production haigone kuitika. Nematargets edu atinenge takaseta kuti tinoda kugadzira zvakadai, tichizenge tazvipedza nenguva yakadai, nekunge tazviisa pamusika wekutengesa nguva yakadai, hazvizokwanisika. Saka magetsi akashayikwa zvinotiomera semabhizimisi, nokuti magetsi ndiwo musimboti weindustry.
Vaenderera mberi vachitiwo,
ndinofunga muparamendi takanzwa Deputy Minister of Energy vachitaura kuti ZESA inenge ine maproblem. Tiri kukurudzira kuti hurumende igadzirise maproblem acho ekuzesa, kuita kuti nyika isave nedambudziko remagetsi, nekuti tiri kubva mudambudziko reCovid rakaita kuti production neproductivity zvidzike nokuti makambani anga akavharwa. Saka tinenge tisingatarisire kuti tivhare makambani nekushayikwa kwemagetsi.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo vashandi vari kuomerwa neupenyu nenyaya yekushaya magetsi.
Magetsi ndiwo anoshandiswa nevakawanda muZimbabwe, anoshandiswa mudzimba kuvheneka, sezvo vakawanda vanenge vachimuka makuseni inguva yokutonhora. Vanenge vane vachifanira kuva vachidzisa mvura kuti vana vageze vachienda kuzvikoro. Kana magetsi akutoshayika, zvinoreva kuti mhuri dzakawanda dzinogona kutadza kuwana chekubikisa, zvekare mhuri dzinogona kutoshaya kana mari, sezvo vakawanda vane mabhizimisi madiki ekuzvigadzirira angava madoor frames kana zvakawanda zvinopiswa-piswa zveinformal economy. Sezvo nyika yetu vanhu vakawanda vari kuinformal economy vanoshandisa zvemagetsi kuti vazvibatsire.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo pasina magetsi upfumi hunoenda kumawere.
Sezvamunoziva ikonomi yanga iri kurakidza some signs erecovery, yanga iri kukwirira kubva nguva yelockdown yatambosangana nayo munana January nana February. Ndatatikwa na demand yezvinhu zvakada semagetsi ichikwirawo, ende nenguva yatirino yewinter demand yemagetsi inotokwira zvakati nyanyisisei. Saka panowanzoitwa iwo matambudziko ekushomeka kumagetsi, not just muZimbabwe asi muregion. Zvamunoziva Zimbabwe tinotenga mamwe magetsi edu kune dzimwe nyika, South Africa in particular. Saka magetsi akashomeka zvinoita kuti upfumi hwenyika hutidererei, nekuti upfumi hwenyika hunenge huchida magetsi kuti hunge huchiitwa powered. Magetsi anokosha. Even World Bank mumagwara avo vanogara vachitaura kukosha kwemagetsi.
Ko, dambudziko remagetsi rave nemakore richinetsa iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Chitambara.
Tine a lot of potential yatinayo yekunge tichigadzira magetsi akawanda. Ndegore rino takaita rombo rakanaka pakuti mvura yakanaya zvakanyanya. Zvorwawo kuti hydroelectricity capacity yedu yakwirira, but tine madhemu akawanda atingadai tiri kushandisa kugenerata hydroelectricity across the country. Tinowo zvakare zuva, of course kana kuchinyaya utonhora zuva harinyanyi kubuda, but tine capacity yekunge tichiwana magetsi akawanda through solar, even wind energy.
Vamwe vanotiwo makambani makuru anofanira kubatsira hurumende nekutsvaga dzimwe nzira dzekuti vagadzire magetsi avo. Asi Dr. Murefu vanoti zvinhu zvakaoma nekuti
pane michina mimwe mihombe yekuti solar dzimwe nguva haikwanise kuzosimudza kana kuti solar power yacho inopera imi muchiri kuda magetsi. Vamwe vari kuzvitengerawo magetsi vachisenzesa atinoti magenerator. Asi magenerator anodhura nekuti dhiziri, mutengo wedhiziri uri kuramba uchikwira.
Gurukota rezvimhando dzemoto vaJemusoda vakaudzawo bepanhau reChronicle muna kubvumbi kuti munguva ino yechando vanhu vanofanira kutarisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi asi kwete zvakanyanya semakore ose. Izvi zvinotevera mashoko ainge abva kukambani yeKahora Basa yekuMozambique neEscom yekuSouth Africa ekuti havaizokwanisa kutengesera dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe mamwe magetsi nekuti naivo vatarisana nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. South Africa iri kudzima magetsi zvakanyanya uye dambudziko iri riri kutarisirwa kuedzera sezvo Eskom iri kutarisirwa kuvhara mamwe magwenya emarasha nekukundikana kuagadzira. Zimbabwe inotenga magetsi mazana mana kana kuti 400 megawatts kunyika mbiri idzi. Inowana magetsi kubva kugwenya rekukariba dam rinoshandisa mvura uye kune mamwe magwenya emarasha kuhwange. Rimwe gwenya rinoshandisa dhiziri riri kudema kwaseke. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.